ichokwadi kuti hapana neshungu zvokuyamika ine history daro, ine gwara rakadaro. Tinofanira kuratidza kuti tiri vanhu tachinja culture yedu yekuita business. But as long avo vagara varipo vaisa mutemo iyi kwenguva yafura vachiripo, hapana munhu anobhiliva kuti magunje anogona kusvika wochinja mutemo inoitiwa neavo vanotonga. Zvinoreva kuti hapana zvaanochinja, and hapana anouya nemari panyika yakadaro.
Munoonawo sei nyaya yemutemo wekuendesa upfumi kuvatema iyi?
Haina kujeka nenyaya yekuti vanhu vamwe chete kutanga nyaya yeminda yakazvakaoneka kuti munhu mumwe chete anongopiwa mapurazi mashanu gumi, kwakuuya nyaya yehufumi kuvanhu vatema. Vanhu vamwe chete ivavo varingopiwa ivavo futi. Hapana munhu angangoisa mari yake nyika yakadaro because angangotorerwa zvanenge aisa. Kuti munhu zvaashandira kwenguva yakati kuti wanzi 51% yacho chingopa munhu kusina zvaakashandira ungomupa, handisi kuona kuti munhu ashandira mari yake angangobvuma chito chakadaro.
Sevashandi, muri kumboitawo here hurukuro nehurumende muchiratidzana gwara kuti upfumi hwenyika hunge huchidzokera paya pawanga uri kare?
Yes, tinokurukura isusu tine magwara. Munozviziva kuti nguva yapfuura takambobudisa gwara economic blueprint tinoti beyond ESAP, tange tichipa pfungwa kuti ndezvipi zvinofanira kuitwa after the structural adjustment programs. Iyo zvino tabudisa rimwe gwaro rinoti beyond the NTF, apo tichiedza kuti tingakudza sei kana kuti the informal economy tingaita iite shoma tikurise the formal sector.